Rhythms on the Kaja.
Yo, Kriti. Tell them say,
it's all about the nation.
For Ramas City. Mayuti anokara maputi vakuita skiri iya iya yechijuti vachiti they will never salute vati tachoita vekuzopfekera
kuchotawe kunopasina kanzo mkunongo matozi bosa takatira big tune ye dzirgo mwana mbaradze makanzi yedu kunotinoka badanzo
saka tuwanikwa pekutanga gara